Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kusipanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia.
Is a explore a methane gas in Kulupan and Kuanjo. That's a Gemari said, I explore gas in the Indian Ocean, Kumozan people, recent aggression in Zimbabwe. So the second pipeline in Gemarati is Namuda, Sakrava, and Mapa.
As Steven Opiki Savanoti is as Nani Maturo Ose Panguva Ino. Zimbabwe, you cherished Zazua Revichi, Robert Gabriel Mugabe, National Youth Day. Indiwe mimwe emisore na uzidu za nasi ichiba kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki inonzi iri kuita hurukuro neRussia kuti yevake pombi yekutakura mafuta yekufambisa dzimotokari. Mari yehurongwa uhu inonzi inogona kusvika kumadhora bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu. Dzimwe nyika dziri muhurongwa uhu dzinoti Mozambique, Zambia neBotswana. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pane hurongwa hwekuvaka pombi iyi, asi varamba kutaura kuti Russia irimo here muhurongwa uhu, vachiti kungava kukurumidza kumedza kutenga kuchada.
SADC, hurumende dzedu dzese dzemusadhaki dzine hurongwa hwatinoti master plan yekuti tinge tichigadzira nyaya dzemasimba emagesi, nyaya dzemafuta anofambisa motokari. Saka tine hurongwa ihwohwo kuti tinge tichigadzira infrastructure inoita kuti tikwanise kusvitsa mafuta nemagesi kunzvimbo dzese dziri muSADC. Isusuwo sehurumende hurongwa hwedu hunenge huchikwana mukati maizvozvo, ende pari zvino ndo matiri kushanda tiri, ndo zvatoda kuti tinge tichisvika pazviri.
Pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe vemusadhaki nezvenyaya?
Nekuti nyaya yatichiri kushanda hatikwanise pari zvino tinenge tichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo. Asi ndoda kukuvimbisai kuti hurongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana, zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta muSADC region yese.
Asi hazvizokanganisa here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine feruka iyi?
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemuSADC chatina kusipanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro. Saka zvatauda kuita ndezvekuti tifambire pamberi. Zvakare tenge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinenge dzichibhadhara mari yakati wandei takatarisana nekuri kubva mafuta, nekuti idzo dziri kure toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe. Saka hapana chatichaita chinoita kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika.
Pamwe wangu achitiwo traffic gura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta apa, zviri kufamba sei?
Sekutaura kwandaita pari zvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya nehurongwa hwatinawo, handikwanise kuti ndinge ndichi doma makamba nakasiyana sana nemazita andizwa anguti umbo wewowo huri kubva kupi nekuti kana chinzi vari kuwana mari yakawanda kupfuura eZimbabwe tisiri kureva kuti kudii nokuti mafuta anenge achipinda muZimbabwe asi zvatinoda tinoda inenge chinzi level playing field nekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.
Vanga vari gurukota runoona nezvemhando dzemoto vafortune chasi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutevedzeri wemutungamiri webato runopikisa reMDC vatenda ibiti avati ukukupedzera miseve pazvidhidhi idzo hanga dzichazotevera.
Hazvibatsire mukoma Blessing, chii dambudziko riri muSouthern Africa? Regaidu kudzei dambudziko riri muSouthern Africa. Dambudziko riri muSouthern Africa nderekuti hatina njanji. Mukatarisa kuZambia kune copper belt kundola uko. Hakuna njanji inotakura kopa iyoyo ichiendesa kubhaira. Kune chibage chinobva kuMalawi zvinorima kuMalawi. Hakuna njanji inobva kuBlantyre kana kuti kuLungulungwe inopinda nemuZambia ichipinda nemuZimbabwe ichienda kubhaira. So kana uchida kubatsira Southern Africa ita njanji iyoyo inobva Lilongwe ichisvika Bhaira wozoti kana wagadzira iyo wozoti inobva Harare ichisvika Durban. Chechipiri chokunyanyadiwa muSouthern Africa muSadc region magetsi. Kutaura kuno kwandiri kuti hakuna magetsi kuZambia, hamuna magetsi muZimbabwe. MuNamibia vanongokiya kiyawo laki ravanaro ndiri kuti vane smaller industrial base. KuSouth Africa kana kune nyaya yehombe inyaya yeEskom yanetsa kwakuita ma 4-hour power out. Dandiri mwezuro unoyu dandiri mumakuro kuSouth Africa makutengeswa magenerator kuti chirwere cheZimbabwe vaanacho. So we've got an energy deficit. So ngatitsvagei mari tinovaka inga dremuko tigadzire magetsi. Ngatitsvagei mari tinovaka bhatoka kuZambezi kuti tsvage 2000 megawatts. Ngatitsvagei mari tinoita explore methane gas iri kulukwane nekuhwandeuko. Ngatitsvagei mari tinoita explore gasi riri muIndian Ocean kuMozambique uku riise magetsi muZimbabwe. So zvesecond pipeline yemaratiyes chitsvuro mumwe munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Zimbabwe ingarasikirwe zvakadii pakavakwa imwe pipeline yakadai?
Kana maratiyes ane shungu vati takuchikupai mari inojoizna pipeline iyoyo kuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe. Saka havadaro tikozeze chitsotsi machotsi ari kuhwirana. Pane machotsi anokontrola pipeline iripo neGlencore. Kozera vana tisatigura nemarasiyenzi vari kuti avari kudya vega taudawo yedu. Kana vaita kutibatsira seregion gavaise railwaka pavaibatsira seregion gavaise magetsi.
Mutevedzeri wemutungamiri webato runopikisa reMDC vatenda ibiti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki varume mapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika vane maonero akasiyana pamusoro pezuva revechidiki ranga richicherechedzwa munyika nhasi senzira yekurangarira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rakatarwa kuri kucherechedzwa musi wakazvarwa vaimbo vamutungamiri wenyika ava vaMugabe. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki vari mubato riri kutonga rezanupf vanoti zuva ranhasi zuva rekuti patariswe nyaya dzinobata vechidiki. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muzanupf muzvare yeukai Simba neGavi vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisa kuwana mukana vasingashungurudzwi. Tikaonazve zvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navanelson Chamisa vastephen Chuma vati sevechidiki veMDC havana chekupembererera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Iri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma 80s munya inzi kukura hundi izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaitwa naMugabe izvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugoro ra 2008.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson Wavantu Movement, icho chiri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevia Kasukwere kuti vave mutungamiri wenyika, vanotokozo Musipa, vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navaMugabe pamwe nechido chavaive nacho chekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere.
Takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nematsotsi wa muchibviswa pachigaro zvaisa vachokwadi, asi chokwadi chiripo ndechekuti pane zvigebenga zvanga zviine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo.
VaMusipa vati havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika, vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete, veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000, asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi pe $1,000.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe pamire hurumende yava Emerson Munangagwa panyaya iyi. Vamwe vechidiki vakaita savafarai muronda vanogara musha weWarren Park muno muHarare vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kuitira kuti vechidiki vawane chouviri.
Isusu semayouth zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chaichaivanhu achikota zvati 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madhigiri tinawo kukumba uku.
Mumwe wechidiki vaIshmael Mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvekutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe.
Isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiri hwenyika chekutanga umbopiwawo new blood, new brains. Nekuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru, takudo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood.
Zvichakadai, mhuri yavaMugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti Blue Roof kuBorodo muno muHarare nhasi ichipemberera upenyu hwakararamwa nemushakabvu, asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona veukama pamwe nevana vechikoro cheamai Mugabe Junior chekumaZoe vachipinda paBlue Roof. Mibvunzo yatumirwa mwana wavaMugabe amai Bona Chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. VaMugabe pavaive vapenyu vaiwanzopemberera zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa mari yakawanda, asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ko, vamwe vechidiki vari kunze kwenyika vanoonawo sei zuva iri? Mike Hove weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa, vaDonald Mamboma.
Ishu yazvinavira mushe nokuti ukava empowerment yoita kwani yavano empowerment yandakaona kuhurumende yeZimbabwe ndeyekuti vanonasa kutana pakanzi yekuti mopuwa mabhora munyogwa mazita muya munzi oya kana youth officer youth ward officer oya adresa chimusangano ndoita kuti hali dongaya matimu haisoiti empowerment yatotaonezaiyo munyogwa mazita zvekuti mazita munyogwa mukusika hanyenoti munyogwa rungani munyingo dzokorogwa dzokorogwa nezeti neprogram nemaprojekt yatinawo youth empowerment inodiwa muZimbabwe ndeyekuti indasi ivhugwe. Hamungazosimakata vazoti youth empowerment bhozi kutinoda kuti vataure mashoko avo ndechekubandidzati hapana kana basa youth itambura sekutambura kana pamaindastiri akavhura taita pamakambani akavhura hapana nombozokea chingoti paiti kare katinombozivwa zvekuti payouth empowerment vana baba vedu aingoshanda pambazi vakashanda nevana vadiki vakatodzoka zvikoro vanhu vakatomboshanda yenge vazingamboitawo kuzo zvekuti youth empowerment pazoti iza kuti vanotoi vati vava kusindikana bhozi youth empowerment kana ukapa munda munhu asiri bidhumuda akasina technical know-how yekuti munda wake unorimwa sei zvinobatsira chiizvo ndovaona vanhu vakapuwa minda kuchipagozi vamwe vadu asi hapana chinobuda asi nyaya yekuti paii tazomupa munda tazomupa chinya
enye kupedzisira vamambomo
ndinongokutaura kungokumbira hangu kuti idei kuri kunzi vachihwisisa vanhu ava vamboswuduruka voitawo vaichidiki ava tomboona kuti zvinofamba sei.
Vanga vari chisvarwa cheZimbabwe vaDonald Mamboma vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa mudhorobha rePretoria, naMike Hove weStudio 7. kurangarira vaimbo vemutungamiri webato reMDC Mushaka Vumogen Tsvangirai. Bato reMDC rinoti richange richiita misangano yekuvarangarira matunhu ose mangwana. Munyori mukuru webato iri vachauton Wende vaudza Studio 7 kuti vakuru webato ravo vachaendeswa kumatunhu akasiyana siyana kunotaura nevanhu, vachiti musangano wemuHarare uchaitwa nemusi wechitatu, apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vachitaura pamwe chete nemukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze, avakamboshanda navatsvangirai kuZimbabwe Congress of Trade Unions. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka Hwande weStudio 7, abata vaHwende.
Kutanga mangwana mugovera tichange tichine misangano maprovinsi ese aripo 10. Misangano iyi iri kuitwa kurangarira upenyu wemutungamiriri wedu wakatisiya vaMugovera Richard Tsvangirai, kuti zuva kwenyu vatsvangirai vakafambiswa 14 February. So takange tiri kumhasvingo tikaita memorial yavo, but izvizvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura murondo yavatsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Noziva kuti vatsvangirai vasinge vari murume akange akashinga nenyaya yetragedi yatinayo, murume akange asiwira nekuzvipira asina chaaitarisira, vakafa vasina chavari nacho, asi vakatisiyira musangano weMDC, vakatisiyira tragedi yapamberi. Saka ndoo musangano watiri kuita kumaprovinsi dzedu ese mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa kuva dzimwe chete mumaprovinsi esese.
Hongu ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza 10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyano hako kune mamwe maprovinsi amwe anogona kupindirana kuti vaite vanhu vavawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hweMDC kuti maprovinsi arangarire vatsvangirai ndimangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina vadesk quotas ivo vanenge vachinotaurira ikoko kubashonaland tatuma vamashakata kwamutare kumamikaland tatuma vapiti kumati south tatuma national chairman vatabita kumalo kumati west tatuma vamondwa. So ndo programu yaredu yatinge tiinayo. Harare tichaita ndemusi wechitatu paambassador hotel, ndo pachange paine memorial lecture yavatsvangirai. Dr. Kanyenze munovaziva mese vakashanda navatsvangirai vari kuzctu ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu wavachamisa.
Vanga vari munyori weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachauton Wende vari parunhare muHarare, natanonoka Hwande weStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakatenga mabhazi eZupco nekuita mushandira pamwe nemamwe makambani emabhazi pamwe nemakombi nechinangwa chekudzikisa mitengo, izvo zvinenge zvakona n'anga murapwa achida, sezvo kushayikwa nekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kushomekawo kwemabhazi eZupco pamigwagwa kopa kuti vemakombi vawedzere mari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mitsetse yakawanda yevanhu vanenge vakamirira bhazi reZupco yave kutanga mangwanani ngwanani kusvika pakati pemangwanani, asi mabhazi aya ave kutakura vanhu vashoma sezvo vave kushanda nguva shoma. Mumwe mugari wemuchinhoi vaPesi Munyaka vanoti dambudziko ravo rekuenda kubasa nenguva ravainge vafunga kuti rapera nekuuya kwakaita mabhazi eZupco radzoka.
Chachinja ndingangoti kuuya kwaanga achiita kunoku kwaasi kuuya kumawira yaita nyaya ndingangoti nyaya yekufa ndekunoku akuchisina ndakatangarira. saka tiriki maina yeintestate
izvi zvinotsigirwa namai Majori Pawani vanoti vave kugara vakanonoka kubasa
hatina zvakamonza rinekwa rakamboaiwa kwarutakura vanhu vechikoro kudidi saka dzimwe nguva rinombouya dzimwe nguva hariuya sonivona kuti hatichingoti mabhazi etu makombi ipi manje ka3 fast asi kungoti vanhu manje hatini takawandisa zvekuti nyange tikauya takawanda tikombita kuti hatisi kukwana
mushandi wezrupwo muchinoi vaobed tigere vanoti mabhazi avo ari kuwandirwa sezvo vanhu vakawanda vachimhanyira kwaari nekuti anokwirwa nemari yakaderera vatigere vanoti vari kunetswawo nemafuta edzimotokari sevamwe vose uye pane dzimwe nguva mabhazi avo anombohaiwa asi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakataurira vagari vekubhangeti nguva shoma yapfuura kuti hurumende yavo iri kuziva kuti mabhazi mashoma vakati vari kutenga mamwe mabhazi kuti akwane nzvimbo dzose munyika sezvo riri basa ravo kuona kuti vanhu vafamba kuenda kumabasa nemari dzakadzika
nekuti makashoma toda mabhazi akati chipei ehurumende tikati awa tichaatsvaga ari kuuya zvishoma nezvishoma takatenga 200 kubva kusouth africa 500 kubelarus 1000 kuchina
mabhazi ezrupwo anokwirwa nedhora rimwe chete rebhondi kubva kunogara veruzhinji kusvika mudhorobha asi makombi anoita $3 kana 4 ukuwo tumotokari tudiki tunozivikanwa kuti tutsuriyo tunokwirwa $9 ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti haina urongwa hwekubvisa zvizvarwa zvayo zviri kudunhu reYuan kuChina, uko kwarura chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri. Mutauriri wehurumende yeKenya vaCyrus Oguna vanoti pavanhu munyika iyi zana vari muKenya kusanganisira vadzidzi vakawanda hapana hanza abatwa nechirwere ichi uye vakadzoka kumusha vanogona kupinza vamwe munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vasvika muOman nhasi vakaita hurukuro nemutungamiri mutsva wenyika iyi Sultan Haitham bin Tari Al Said. VaPompeo vabatwawo maoko mhuri yevaive mutungamiri wenyika iyi Sultan Qaboos Queen Said vakashaya munandira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuenda kuIndia nemusi wesvondo asi vanoti havana chivimbo chekuti vangabude nechibvumirano chekutengeserana nenyika iyi. VaTrump vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vachanyorerana chibvumirano neIndia panopera sarudzo. Dare redzimhosva kwamutoko nhasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumadzimai manomwe akasungwa nezuro mushure mekunge apinda mukuratidzira kwakanga kwakarongwa nesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kuti tinzwe mafambiro aita nyaya iyi tabata gweta riri kumirira madzimai aya amai Ntokozo Dube tachiona veZimbabwe Lawyers for Women Rights.
Hongu tasvika nhasi kumapurisa makuseni tikazo vanyore mastatement avo ndikavadetsera kunyora maown caution kwabva ipapo tikazoenda kukoti tikazopinda koti nyaya yacho prosecutor akatoti ari kuopposa page saka pamasubmissions asakazotaura zvakawandawanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaitefi havazivikane maadresses avo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varigara kumusha akazotaura kuti vane propensity kuita nemiri zhonga because nation iri volatile zvine zvakawandawanda zviri kuitika saka tazoopposa application yekuti vanhu ava varemandwe mucasedi because aitaura mupurisa aiti dakaita demonstration pasina kupiwa notice kumapurisa but the charge ya raise samanje ile iri contravention of section 37 of the criminal code saka pakuzotaura ipapo madzikazi zvinhu kuti zvauri kutaura izvi zvichifambirana akazvati ma active persons anga vapepe $100 each and then the matter was remanded to Musiwa first March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuzi vanosanganisira vaRobson Chere munyori mukuru veAtuzi. Zvakamirawo sei?
Vasungwawo ngemakwenzi. Patabuda kukoti vazoti tichavabiya tichavasungira ngavaendeavo kana tichizovada tichazokuudzai.
Saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwakati?
Hakungoshungurudza because evidence yapiwa nemuperisa achiopoza ake bhaili aitaura kuti demonstration yange iri peaceful, hapana kuitika mirizenga, hapana kuitika musindo. Vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo mudzimba dzavo. Saka hakusi kunzwisisika kuti vakazosungwa sei zvadi. Ivo vose nekutaura kwandaita inini navo vakati kune MDC rali iri kuitika mangwana munongwa mutoko. Saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare. Saka vakapiwa mainstructions avo kuti vanhu ngavasunga vanhu ngavavharire. Otherwise from the indications yemapurisa handifungi kuti vaivasunga vanhu avo.
Vanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeAtuzi amai Ntokozo Dube tachiona vari parunare kwamutoko nestudio 7. Zvichakadaro kusungwa kwevanhu ava kunoteverawo kusungwa kwavamakomborero haruzivishi pamwe navaAlan Moyo zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC muguta reHarare manheru emusi wechitatu. Vaviri ava vanonzi vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezuva revechidiki uye kuratidzira kuri kurongwa nebato rinopikisa reMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadik yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia. Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yacherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Dzabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina nditungamiri Nkomo.
zvakaita demonstration vasina kupuwa notice kumapurisa. But charge yavaise samanga yainge iri contravention of section 37 of the criminal code. Saka pakuzotaura ipapo madzika azovhunira nechikuti haa zvauri kutaura izvi hazvisi kufambirana. Akazvivati.